Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kana zvakare manera nhasi kuri musi wechina chivabvu 21 2020. Makateerera muStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwakanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 40 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichadzivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvinezvi riri kumana Harare Central Police Station varombo vari kuedza kuti vakwanisewo kurarama nekuti havana cheumiri havana chekuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kuti kana vamunangagwa pamusoro pecoronavhairas ndiri kuti vari kurangana ivo.
Mitemo inonzi iri kuda kudzikwa nehurumende munguva yelockdown inonzi ichanyanya kuomesera varombo avo vari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara.
Iko zvinhu zvatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi munomucheke jiri muchiitwe zvati panhingi pane munhu akabva Jonasi havasi munjiza kuti aende kukwarandai kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasungu saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nokuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe.
Vagari vazhinji mudunhu remasvingo votyira kuti kupararira zvakanyanya kwecovid-19 kungangoitika mudunhu ravo sezvo vanhu vari kubva kusouth africa vari kupinda muvanhu vasina kuongororwa sezvinodiwa nemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pa40 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vaviri vaine chirwere chine zuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere ichi kumasvingo, mumwe chete zvakare akawanikwawo aine chirwere ichi kuMidlands muongororo dzakaitwa nezuro wakare. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri 10 uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Zuro hurumende inoti yakavheneka vanhu vanosvika 330 uye vanhu vaongororwa muZimbabwe kusvika pari zvino vava zviuru 32 562 kana kuti 32,862. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika pa5,000,000 29,932 kana kuti 5,027,732 kuchituo vafa vasvika pa3,030 kana kuti 328,730. Vanhu vavhenekwa utachiwana pasi rose vanonzi vadarika 12,000,000 kana kuti vadarika 12.6 million. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 1,000,000 kana kuti 1.5 million uye vafa vadarika zviuru 63 kana kuti 93,000. Izvi zvinouya panguva iyo hurumende yekuZimbabwe iri kunzi ine urongwa hwekusimbisa mutemo welockdown paine kuchirwa kuti chirwere checovid-19 ichi chingangosimba kudarika zvachiri iye zvino munyika. Mamwe masangano anonzi ari kunyunyutawo kuti vanhu vari kunyanya kufamba-famba, izvo zvinonzi zviri kuita kuti mutemo uyu ushaye basa. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo Vanonzi vakaudza bepa naure Daily News kuti hurumende ichawedzera mauto nemapurisa mumigwagwa senzira yekusimbisa mutemo uyu uye kusimbisa mitemo yeWorld Health Organization. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji. Asi nyanzvi munyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti dambudziko riripo nderekuti mitemo iyi iri kunyanya kuomesera varombo avari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara. Ngatinzwe hurukuro yataita navamaguhu.
Hongu Joga, ini ndinoti dambudziko recoronavirus idambudziko ratichinaro kwechinguva chakati kuti. Saka zvakakosha kuti hurumende irambe ichiongorora mamiriro akaita zvinhu nyika maringe necoronavirus ichiita zvainokwanisa kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Panyaya yekuwanza maroadblocks nekuwedzera mapurisa nemasoja ndine dambudziko napo ipapo pakuti zvatiri kuongorora isu tiri kuona sekuti lockdown iyi iri kuitirwa varombo haisi kubata vapfumi. Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvino izvi even kunana Harare Central Police Station varombo vari kuedza kuti vakwanisewo kurarama nekuti havana cheuviri havana chiri kuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kudzikwa navamunangagwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti vari kurangana ivo nevakuru makurukota ehurumende nevamwewo vari kumusoro ikoko havasi kudzika kuvanhu kuti vabvunzewo vanhu kuti zvingaitwe sei kuti nyaya iyi igadziriswe.
Asi kava maguhu tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vari kuramba vachingofamba-famba kunyange vanenge vasina zvekuita zvokuti zvaakunetsa kuti paonekwe kunzi mutemo welockdown uyu uri kuchengetedzwa.
Ichocho ndo chinonzi chokwadi. Zimbabwe ya ndingati inini 94% informal economy. Kunyange vacho vari kunzi vari pamabasa vakaita semateacher vakaita semanesi ungaupenzi kuti minista kana kuti whosoever afunge iri kuti vanhu ivo vari kurarama nemasalari yavari kutambira ari less than $100 pamwedzi vazhinji vari kurarama nekutengesa chino nechocho. Vamwe vairaramawo nekumbobuda vachinotenga zvinhu kunana South Africa vachiuya vachitengesa mumwe. Saka izvozvo ndo zviri kukonzera kuti varombo vakavanda vazare mumatorongo nekuti vanhu vari kutsvaga kurarama. Ikonomi yedu ndeyekuti munhu zvaanoshanda zuva iroro ndo zvaanodya manheru.
Imiwo zvii zvamunokurudzirawo kuti zvinge zvichiitwa nehurumende kugadzirisa matambudziko amataura?
Isusu chatiri kukurudzira ndechekuti hurumende ngaitaure nevanhu vezimbabwe. Hurumende ngairege kungodzika mutemo vasina kuita yatinoti consultation.
Avanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vachirwira kodzero dzevanhu vafarai maguhu vachitaura vari parunare kwamutare neStudio 7. Vagari vazhinji mudunhu remasvingo umo mave nemunhu mumwe chete ane COVID-19 vanoti vava kutyira kuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira zvakanyanya mushure memashoko ekuti kune vanhu vakawanda vari kubva kusouth africa vasiri kuvhenekwa chirwere ichi. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Munhu wekutanga kuva nechirwere ichi anonzi akavhenekwa ari panzvimbo yemasvingo teachers college quarantine center. Zvinonzi munhu uyu akabva kusouth africa uye acharamba ari munzvimbo yequarantine achiongororwa nanachiremba. Asi vamwe vagari vemudhorobha vanoti nekuda kwemashoko ekuti chirwere chave munzvimbo yavo vava kugara vakabatira hura mumaoko apo uwandu hwevanhu vari kudzoka south africa vachijamba bhodha huri kuwanda. Mumwe mugari wemumusha wemucheke D vafrancis tangire vanoti pane mashoko ari kufamba anoti kune vanhu vakabva kunze kwenyika vasina kana kumbonoongororwa.
Iko zvino tatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi muno mucheke D muchitozvati panhingi pane munhu akabva Joni asi havasi kumuindisa kuti aende kuquarantine kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasvingo saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nekuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe. Saka tachida kutoti ivo vanhu kana vanenge vaona munhu anenge abva kujoni ugoneko aimbogona kumboenda kuquarantine uko kuchichazi.
vatafadza maombera awo anogara mumusha werujeko vanotiwo vanhu vari kutsoka ava vanofanira kuendawo kunzvimbo dzekwarandani kuitira kuti kutapurana kwechirwere ichi kuite kushoma
utano hwedu neupenyu hwedu nevanhu vari kutsoka vasingadi kuti vaende kumakwarandani ini kutaura kuno kwandiri kutoita chioti nehama yedu yakatobva kusouthafrica ikatodzoka pati iko zvino ari kwarandani ari kutedza zvokudiwa nehurumende yedu zvokuti vanhu vari kuwanisa nedzimwe hama dzavo ithink zvichakonzeresa kuti tikwanise kubatira chigwere icho chiya chichitapukira kwatiri nenyaya yekuti kune vanhu vari kuviga hama dzavo saka izvo hatizvikurudziri mune vagari vemuno murujeko tinoti kana munhu achinge adzoka munhu ngaate sei ngaende kukwarandaini vese vakadzoka please tinokumbisa kuti kana kumwe waona asina kudzoka asina kwarandaini munhu ngangodzoka tese aende kukwarandaini madhezi mashoma shoma ini zvinopfuura
vachiburitsa mashoko ekuti chirwere chavemo mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers iri mai vakurudzira vagari kuti vasavanze hama dzavo dziri kudzoka uye vavakidzani vamhangare kubazi ravo kana paine vanhu vari kupinda munyika vasina kuongororwa
saka tikukurudzira vese vari kupinda kuti vapfuure nekukwarandaini senda imi munzvimbo menyu kana miinaana womunoziva kuti uyu akabva kunze kwenyika mukurudzirei aende ando atestiwe kana zvichinetsa vamwe vanoshaya kuti toziisa sei ponai pa2019 motaura izvozvo kuti tine munhu ari pano akabva kunze kwenyika uko akanga unge ari panext door taurai aende kutestwa izvezvi taane kesi imwe chete inoratidza kuti korona tinayo munzvimbo medu saka ngatirwisani nayo tiri pamwe chete ngatibatsiranei nekuidentifya vanhu vakaita seiwa
sangano rinomirira vagari vemasvingo United Residents and Red Payers Alliance kana kuti mura ratsinhirawo richiti vagari vasavige hama dzavo dzinenge dzadzoka nekuti izvi zvinogona kukanganisa utano hwedhorobha rose vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupi ravanoti sangano ravo rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari kuti vasavige hama dzavo mudzimba uye vavakidzani kuti vamhangare vanhu vanooneka vachityora mitemo yenational lockdown
takaparura programu yekudzidzisa vagari zvakakoshera kuti hama dzavo idzo dziri kubva kunzvimbo yakaita sesouth africa dziende kuquarantine uko kwavanonoongororwa uye nekutestiwa kuti havana here korona zvakare tiri kudzidzisa vagari kuti vakange vaona hama vadikanwi kana vamwe vari munharaunda vakajamba mabhodha vakazviviga mudzimba ngavazivise vetask force kana mapurisa kana vezveutano nokuti izvi zvakakosha kudzivirira ivo nemhuri dzavo sezvo chirwere ichi chichikwanisa kuparadzira nokuda kwehama idzo dzavanenge vakaviga mudzimba
vachitaurawo nevatori venhau nhasi sachigaro wekomiti yetask force mudunhu remasvingo uye vari gurukota redunhu vaezra chadzamira vati komiti yavo iri kutaura nevanochengetedza runyararo kuti vawedzerwe kunzvimbo dzebhodha dzinojambwa nevari kudzoka zvisiri pamutemo kuti vasatize kuenda kunoongororwa vachadzamira vakurudzira vagari vemasvingo kuti vasarohwe nehana nemashoko ekuti chirwere ichi chave mudunhu ravo vachiti hurumende yagadzira zvakakwana kurwisa chirwere ichi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko munyika vaniki mangwana vakabudisa mashoko ekuti mudunhu remasvingo rine nzvimbo nhatu dzinochengeta vanhu dzinoti rupanganwa iyo ine vanhu makumi maviri nemumwe masvingo teachers college iyo ine vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe uye masvingo polytechnic iyo ine vanhu zana negumi ndakamirira studio 7 ndiri mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
sangano mashanu anorwira kodzero dzevanhukadzi anyorera gwaro renyunyu talk komisheni yezimbabwe human rights commission achikurudzira kuti komisheni iyi iferefete kupambwa pamwe nekutotywa kwakaitwa madzimai matatu emdc inotungamirwa navanelson chamisa masangano abatana mukuendesa gwaro kukomisheni iyi anoti women's academy for leadership and political excellence we lead trust economic justice for women zimbabwe Female Prisoners Support Trust pamwe nere imba mukadzi masangano aya anyorerawo nyunyuto dzavo kumakomisheni eZimbabwe Gender Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission madzimai matatu eMDC ari kurapwa ari muchipatara mushure mekutotywa kwaanoti akaitwa ari mumaoko emapurisa asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekutotywa kwemadzimai aya kufamba unazi kwakaipa nengo dzi MDC Alliance natu nemusi wechitatu svondora pera dzinoti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth League muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurungi wemisangano yevechidiki muzvare Netsai Marova yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vatatu ava vanoti vakatorwa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station vakanoshungurudzwa kunzvimbo iri kubhindura. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti pave kuda masangano akaita seUnited Nations kuti apindire nekuti vashaya chivimbo nemapurisa nehurumende iyo inongoti iri kuferefeta nyaya idzi asi pasina anosungwa. Vamiriri veAmerica, European Union nedzimwe nyika muZimbabwe vakati vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekushungurudzwa kwevanhu munyika vakati dzinofanira kuongororwa zvakadzama. Asi vakawanda mubato rezanupf vari kutsika madziro achiti dzimwe nyaya dzekupambwa kwevanhu ngedzemugodzi matsuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi uye Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiva Mavhinga. Totanga kunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Nyaya dzekupambwa kwevanhu muZimbabwe vachishungurudzwa vachirohwa zvakaomarara nezvikuitwa zvimwe zvinonyangadza zvinoshoresa dziri kuwanda mukati meZimbabwe kunyanyanyanya makore maviri apfuura. Vari kuita izvi havasi kunyatsozivikanwa nekuti kubva pakatanga nyaya yekupambwa kwevanhu hapana kana mumwe chete zvake akasungwa kana kumiswa pamberi pematerezi mhosva achinzi uyu akapamba. Asi pane munongedzo wekuti zvichida zvine chekuita nehurumende nenyaya yekuti vese vari kupambwa vanoshoropodza hurumende. Tikatora vaya vanoita zvekusekesa vanhu muzvare Samantha Kureya vakapambwa vakaroverwa nyaya yekunzi muri kusekesa vanhu muchiita semunonyomba vatungamiri venyika. Zvakarewo Dr. Peter Magumbei pavaitungamirira nyaya dzekuratidzira dzana chiremba ndopo vakatorwa vakapambwa vakaitwa kafira mberi. Zvakarewo vaObert Masaraure mukuru wevarayiridzi vekumaruwa vakashungurudzwawo nenhau imwe chete yekunzi kosei muchiita sekuti muri kupandukira hurumende. Tine vamwezve vanosanganisira Tatenda Mombeyarara vakashungurudzwa zvakare vachitaurwa kunzi sei muchida kumukira hurumende. Zvakarezve tikatora nyaya yana muzvare Joana Mamombe naCecilia Chimbirana neSai Marova tinoona kuti vakatanga vasungwa nemapurisa vakanzi vatyaire motokari yavo kuenda kuHarare Central Police Station kwavakanosiya mota ndokutakurwa nevamwe vanhu kubva Central Police Station. Kureva kuti vanhu ava vanoita izvi vanenge vakapakatira pfuti dzinoratidza kuti zvichida nedzemauto kana mapurisa. Zvese izvi zvinonengedzera kuti vanhu vari kuita izvi zvichida vari muhurumende.
Kova Mugwadi, nyaya yekuti motokari yaidrivewa na Honorable Mamombe yakawanikwa pamapurisa handi here nyaya iyo inoratidza kuti mapurisa acho ane chekuita nenyaya iyi uye vari kutiwo vakabatwa pa roadblock Warren Park?
Saka munofunga kuti mapurisa angapamba munhu otora motikari yake oipaka ku station kwavo iye munhu achitsvakwa? Sokuziva kwandinoita zvangu, mapurisa omuno haana kupusa semapusira munofunga kuti akaita kana kuti semapusira vanofunga kuti akaita. Zvose zvavari kutaura izvi idrama, ende drama iri chandinongoda kukukudza henyu ndechekuti kunonoka risati rabatwa chete asi shamu yavo inomunyu iri kuuya. Mhosva iripo ndeyekuti vana ava vakavhayoreta mitemo yelockdown sekuparirwa kwayakaitwa nomutungamiri wenyika yekugara muZimba. Mune CID muno vakomana vakatrenwa uye vakadzidziswa kuongorora nekuita forensic investigation. Zvose izvi vachazvibata zvose izvi. Mashoko avadhewa Mavhinga haana chaanotikatyamadzwa kana kutivhundutsa isu, nekuti ivo tinovaziva vari umwe vevanhu vanogara Matare nemaorganizations anorwisa nyika ino.
Asi vaMugwadi, pane humbo wekuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Takamboona vana muzvare Justina Mukoko vachipambwa mapurisa achimboramba kuti havana, asi vozoonekwa vari maoko emapurisa. Zvinoitika muZimbabwe asi hazvizonyatsoongororwa hazvo kusvika kwekupedzisira.
Aiwa, izvo zvinozikanwa kuti mwanasikana iyeye wakasangana netsaona. But tsaona yaakasangana nayo iyi koitaureika munguva yayo, tsaona iyi yakaitika muold dispensation. Saka ima mutori mosa zakaitirwa munguva ya utongi wa vamugabe moya modzitsveta patebhuru ya vamunangagwa. Aiwa tingashande tichidaroso.
Vamazinga pindura itinzwe tingakumire iripo.
Hakuna masangano arikurwisa Zimbabwe. Kwese uku kungovhunduka pasina vamugwadi nevamwe vakuzano PF nemuhurumende. Kana vachiti vanhu havasi kupambwa, ko vanoregerei kuvhura voti vemasangano United Nations vanomirira nyaya dzevanhu vanopambwa kana kuti vanoshungurudzwa? Ngavapinde vaite tsvakurudzo yavo isina anovhiringidza. Ngavakoke veAfrican Commission on Human and People's Rights kuti vazvionere kuti ichokwadi chiri kutaurwa navamugwadi kana chiri chokwadi.
Ko vamugwadi iro danho reMDC rekuti haisina chivimbo nemapurisa emuZimbabwe, nekudaro ongororo iyi yakufanira kuendeswa kuUnited Nations.
Vanomhanyira zvinhu zvekunana United Nations ingasati akiri munowana.
Avanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi. Manzwo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuti amembe kweAfrica vadiva mavhinga. Vaviri ava vanga vari muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Nengo dzechitendero cheIslam idzo dziri pakati pemwedzi wekutsanya weRamadan dzinotokunyange dzisiri kuungana nekuda kwechirwere checoronavirus dziri kutora mukana uyu kuverenga Koran dziri kudzimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutendi wechiIslam muchegutu vaidi chiutira vanoti chirwere checoronavirus icho charura pasi rose hachisi kuvatadzisa kunamata.
Ramadan haina kunyanya kuaffectwa zvayo because the practice itself yaramba iripo yokuti tinotsanya netimetable yedu semakore ese.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mukuru muchitendero ichi muchinoi, Sheikh Balila Madi.
During this corona situation, because we are experiencing calmness because akuna, you know, had too much hard work, you know, too much here and there. So takangu garam jimba, tishwerenga Korani, Korani edu, tishwere tishita ma prayers, ma extra prayers and praying.
Vama jivano jichirwere cha COVID-19, achisiku wakanganisa shakanyanya, sezo wajisungiri wakujiga, zwarisatira buda mudzimba dzavo, uye vanofanirwa kuzodya zuva ranyura mudzimba dzavo zvakare.
Tikudya tirikudya hapana zvokanganisa necorona. Vari kumwa and like all these are done during the night mudzimba. Saka we don't go to the public, we don't go out there tichimwa katichita sei. Saka tinongodyira, that is when we are beginning the fasting, it is during the pre-dawn and so on.
Mumwe mutendi wechiIslam vaBinaya Ibrahim vanoti mutendi anenge atadza kutsanya nekuda kweutano hunenge husina kumira zvakanaka ane mukana wekutsanya kunyange Ramadan yapfuura, chero achizviita mukati megore imwe Ramadan isati yaitwa.
Akanakira mutsanyo wedu kuti haumanikidzwi zvausingakwanisi kuita panguva iyoyo unozozviita kana wagona.
Mumwe mudzidzisi wechitendero cheIslam vaKasim Busila Isa vanoti havachisvika nezvakanyanya nenyaya yechirwere ichi, vachiti zvakatonyorwa kare muKoran mugwaro raBukhari kuti vanorwara vanopatsanurwa kubva kune vatano pazvirwere zvekutapuriranwa. Ramadan mwedzi unokosha wechitendero cheIslam apo nhengo dzose dzinozivikanwa kuti maMuslim dzinotsanya kubva mangwanani zuva risati rabuda kusvika panonyura zuva. Panguva yekutsanya hapabvumirwe kudya, kunwa kana kuputa fodya uye kuita zvepabonde. Gore rino Ramadan yakatanga musi wemugovera 25 kubvumbi kusvika musi wesvondo 24 chivabvu. Chitendero cheIslam chinonzi chine vatendi vanosvika bhiriyoni rimwe chete nechidimbu pasi rose. MuZimbabwe vazhinji vari muchitendero ichi vanowanikwa mumadhorobha, mumigodhi nemumapurazi. Asine kukura kuri kuita chitendero ichi, icho chinonzi chine vanhu vanodarika milioni imwe chete nemazana maviri ezviuru chave kutambirwawo mumatunhu mazhinji ekumaruva munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguye kuri timonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatina kupakurira pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Zvishu anga chishingei ona mai nomuna mato tichina mata nokuti isu ana mai tisu tinotoita take care. Kwata sezvizvi zvana baba chavo nyaya dzavo ndidzokungotaura zvefodya kuti dei fodya yavhurwa dei doro ravhurwa. Haatombofungi kana kuti mwana anoda kudya, vana vari kumusha haana kana basi nazvo zvavanofunga ndezvefodya nedoro. Saka isu sezvo tisu takadzitakura izi 9 months ka tisinozova kurwadziwa kwazvo. Saka ngatirambe takashinga tichishingisana nevamwe nekuti mazuva ano hachasi kuenda kudzishondo kundoungana nevamwe. Saka ngatishinge tichingobatsirana pamasocial media ipapa tichinamata pamwe chechisimbisana. Ukatarisa vamwe ana mai ndiye mai ndiye baba. Saka zvinhu zvine zvichirema izvozvozvo kuti munhu unotozopesera atova neBP depression ine yatova maari nokuti une yakufunga kuti soka iye zvizvi ndaane 2 months ndisingaindi kundoshanda kwacho enda uzivi futi kuti kundoshanda kwacho tichainda rini. Saka zvinhu zvine zvichitonetsa unovava kutozorwara. Saka ngatisimbei kunyengetirana tichisimbisanawo nevamwe kuti izvoni aiwa ngatisimbe zvichadarika nokuti kana ukangoramba ungori 1 manje pfungwa dzinoe dzakudzobva dzakubata. Saka ngatinamatei vanhu vaMwari tichishingisanei nevamwe muWhatsApp momu mumasocial media tichishingisana kuti hakuna singaperi. Mwari vachatikundisa tichakunda chete nokuda kwezita rake chairo neropa rake rakadeuka tichasvika. Tinozvitenda naizvozvo mukati meinongwa.
Masikura sei ndimadira paCape Town. PaCape Town hapanasi ari nani chaizvo zviri nani tiri mumudzimba wakuzi kufamba kwacho hakufambi kwenyembo totopinda mutauni road macho makangozara mapurisa vanonga itokupfunza work permit kana uchida kuenda kupasa kana uchienda kupasa utione permit yacho. Saka hapana kutoswera tiri mumudzimba umo hapana kutotamba tuite sei chinozopuwa ndechekuti uchida kuti unotengawo muriwo kosi ashupa acho ari mumarokishen aya muroro kunetsa chaizvo. Saka ungotoenda utaoni kwacho tinotsvaga muriwo kusangana nepolisi tichikudzorera kumba. Mawani chaiwo tongopona nemikaka. Tuchanotenga nyama nyama icho unowana usina kata hati kuchengetwa zvina mwari tichirira ichi chaizvo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus pamwe nekupambwa kwakaitwa madzimai eMDC aya anoti akatoshwa ari mumaoko emapurisa. Dabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
kwa kuhizika atisenda wa VOA.